mangwana na kanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri nzwe chitatu ndira 2019 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba.
Tinoona sekuti zvaitwa nemutungamiri wenyika chinhu chakanaka kuti vasiye zororo ravo vauye kuzoitisa musoro pamwe nevamwe vari muhurumende vanosanganisira mutevedzeri wavo kuti vataurirana chiremba nevamwe vanoshanda kubazi reutano.
Vakuru vemabhizimusi vanoti hurumende inofanirwa kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze kwete kuti zviitwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Sangano rinorwira kuendeswa kwemikana mune zveupfumi kune vechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe rinoparurwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vave kusiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko nezuro rakaburitsa mashoko padande mutande reTwitter yekuti vaMnangagwa vakange vave kudzokera kubasa kuti vabatsirane nemutevedzeri wavo mukugadzirisa zvinhu muboka rezveutano. Hurumende yakanga yapa vachiwenga basa rekuti vagadzirise makakatanwa ari pakati peboka rezveutano reHealth Services Board navana chiremba vari kurangwa mabasa. Asi mukuratidza kuti zvinhu zvakanga zvisiri kufamba sezvaitarisirwa, Health Services Board yakatomisa vana chiremba ava mabasa vamwe vashandi vari pakurangwa mabasa vachinyimwa mihoro yavo yemuna zvita 2018. Vana chiremba nezuro vakapinda mumazuva makumi matatu nemaviri vachirangwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvinhu muzvipatara pamwe nenyaya dzemihoro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano uye vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni ava vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vatora danho richapedza makakatanwa aya.
Tinoona sekuti zvaitwa nemutungamiri wenyika chinhu chakanaka kuti vasiye zororo ravo vauye kuzoitisa musoro pamwe nevamwe vari muhurumende vanosanganisira mutevedzeri wavo vachiwenga kuti vataurirana nachiremba nevamwe vanoshanda kubazi reutano kuti nyika idzokere pakanaka. Tinoona sezvinhu zvisina kunaka kuti vanhu varambe vachirwara vachishaya vanovara pamuzvipatara, vanhu vafe nekutadza kutaurirana. Zvinhu zvakanaka kuti president vagare pasi nemachiremba edu nevamwe vese vanosevenza nezveutano kuti zvipatara zvedu zvishande negwara rakanaka.
Asi mashoko avaya haazoratidza here sekunge vari kuti neimwe nzira vachiwenga vakundikana kugadzirisa matambudziko saka ivo vakutobva pazororo?
Aiwa, izvi hazvidi kududzira. Zviri pachena kuti hurukuro dziri kuitika pamberi pemachiremba nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatisi kubudirira, hatisi kuona chiri kubuda ipapo, hatisi kuenda mberi. Saka paakuda kuti vanhu vaite maonera pamwe, paite muono wakasiyana, nokuti pauye mamwe mazwi anokwezva mativi ese kuti aiwa hongu imi mamira neuku, imi mamira neuku, asi ngatibatsiranei kusangana pakati. Takaona kuchibuda mamwe mashoko anotyisa chaizvo ekuti mamwe machiremba vaakunzi vaakudzinga mabasa, vamwe vaakunzi havasi vana chiremba chaivo asi tiziva zvedu kuti aiwa handizvo vanhu vakatoenda kunodzidzira basa ravari kuita izvi. Saka tinoda kuti pavo pagadziriswe zvinhu zvakakosha chaizvo kuti utano hwenyika wedu hurambe hwakaremekedzwa.
Kune vamwe vari kuti vamunangagwa vakanga vapotsa kubva pekutanga pavakaenda pazororo vachisiya matambudziko aya akadai vasina kuagadzirisa. Munoona sei?
Aiwa, tingati vakapotsa, tingati sezvinoitwa mukutonga kwese. Vamunangagwa vangaigadzirise nyaya dzese ivo pachavo vari vega. Chinhu chakanga chakanaka chekuti vakaita pachirungu inonzi delegate, uye havana kungozviita vari vega. Zvakatogarwa necabinet nemakurukota avo kuti varonge kuti ndiani angatungamirira nhaurirano idzi. Asi tochitarisa pari nhasi taona kuti nhaurirano idzi hakuna kwadziri kuenda. Saka zvaakutoda kuti ivo semukuru wenyika vachigara pasi, nekuti vana chiremba vari kuziva kuti munhu anozopa izwi rekupedzisira ndiye mutungamiriri wenyika.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sachigaro wesangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable uye vaive mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaOswald Bina vanoti hurumende inofanira kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze, kwete kuti zviitwe neReserve Bank of Zimbabwe. Makambani akawanda anoti ari kunyorera tsamba kuRBZ kuti apiwe mari, asi hapana chiri kubuda. Mamwe makambani anoti kana kutowana mari yaanenge aendesa kubhanga iri atengesa zvinhu zvekunze zviri kunetsa. RBZ inoti inokoshesa zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe pakupo mabhizimusi mari yekutengesa zvinhu zvinoda madhora ekuAmerica. Makambani mazhinji anonzi ari kushanda pasi pezvidimbu 30 kubva muzana nenyaya yekushaya mari yekunze. Hurumende iri kukweretawo mari yakawandisa munyika nekunze uye kutadza kubhadhara mitero kunyika dzakaita seBritain, uko kuri kunzi mari yemitero yemuzinda weZimbabwe yave kudarika zviuru zana zvemadhora inofanira kunge ichibhadharwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabina.
Hazvina kukwana, Blessing. Dambudziko ratovapo nderekuti nyika haichisakwanisi kugara pasi kunyatsoronga chaizvo, asi kuti nyika yaakuita basa rekutenderera nekudzimura moto. Nhasi kumafuta kwashaya mari, totora mari yese tomhanyisa kumafuta. Mangwana ichashayikwa kumagetsi, tomhanya tonoika ikoko. Mangwana acho kwaakuti mishonga yekuzvipatara, tomhanya taakuenda neikoko. Saka tichiri muchinzvimbo chekuti tiri mureactive mode. Hatisati tasvika panguva yekuti tinyatsoronga kunyatsoita hwaro chaihwo chaihwo. Ndinotarisira kuti nekarongerwo kakaitwa namini ndichatipa pachirungu yandinoti stability, kuti tigokwanisa kunyatsoona kuti izvo kwatiri kuenda nehwaro hwekugoverana mari yeforeign currency kunoendepi. Dai dziri pfungwa dzangu inini, chekutanga ndechekuti hurumende inofanira kubvisa icho chinzvimbo chekuti ngavagoverane mari icho. Ngavadzorere danho iroro kumabhengi. Vanhu vekumabhengi ndo vanonzwisisa kugadzirisa ukama hwekupanana mari, nokuti vanoziva kuti ndiani anounza mari, ndiani anoda mari ipi.
Izvi zvinobatsira here vaBina?
Izvozvo zvikaitika izvozvo zvinoita kuti izvo vanhu vakwanise kunzwisisa kushandisa mari yavo. Chechipiri, vakasadaro musika wekunze nyangodai vachifunga kuti vakaudzima, haudzimike, unobva waita yatinoti pachirungu underground economy. Saka vanhu vanenge vakushandisa zviripo izvozvo zvakagadzirwa nehurumende, kutanga kugadzira nekutengeserana mari zvisiri pamutemo. Ende zvinenge zvichinyatsoitika nemasikati nemanheru, nokuti izvo kana kureserve bank kwacho kusina, chokwadiwa nemabhizinesi havangavhara asi kunze uko kumusika iriko. Saka zvinenge zvaakuita kuti zvirambe zvichingoramba, kuti dambudziko rirambe richienda pamberi. Saka tinotarisira kuti vakakwanisa chete kuti mabhengi ese atinawo muZimbabwe atange kufamba nevanobhenga nemabhengi iwayo. Reserve bank yongoita chete mutemo wakanaka wekuti vanhu vadini vakwanise kunge vachishanda nemabhengi avo. Izvozvo zvinobatsira, zvinodzorera zvakare confidence kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti mabhengi edu akunyatsokushanda. Saka kune vane mari iri kunze inenge ichiyiwa nemabhengi, vane mari iri muno vanogona kuendesa kumabhengi. Saka zvikangoita kunge zvinotadza kunzwisisika kunge vamwe vanhu vanokwanisa kuwana mari, vamwe vasingawani nokuti vanenge vasinawo vavanoziva semafungiro anenge achiita vanhu. Zvinokanganisa trust, zvinokanganisa confidence. Izvozvo, Blessing.
Asika ivo vehurumende vari kutiwo imi dzimwe nguva vemabhizimisi ndimi muno kanganisa nekusagadzira zvinhu zvakawanda zvekutengesa kunze vakawanda vachingotenga zvinhu kubva kunze kwenyika vachitengesa muZimbabwe.
Izvozvo blessings zvinenge zvakashata. Panguva yatiri ingo yadambudziko. Dambudziko ratiri harisi rekutanga kunongedzana kuti iwe wakati iwe wakati. Nokuti isu vemabhizimisi tinogona kusimukawo totanga kunongedza hurumende. Chikwereti chatiinacho chenyika 17 billion chikwereti chakaitwa nehurumende. Tinenge takuzora kuziva kuti chikwereti ichocho chatisisa patiri panapa chakaitwa sei, riini, nani, nguvai, chichiitirwei. Saka hatizoda kuramba takuenda ikoko. Kwenguva yatiri ngatigadzirisei hwaro sevana veZimbabwe, sevanhu vemuZimbabwe. Tagadzirisa hwaro ihwohwo, tochigadzirisa mitemo, togadzirisa mwero wekuti kana takuita zvatinoita kumberi vehurumende, vemabhizimisi nevamwe vese vari muno muZimbabwe, tinenge takuita setimu imwe chete yeZimbabwe. Hongu hurumende inomhanya kwenguva yakareba vachitanga kudaidzira vemabhizimisi, uyai kuno mazokwidza mitengo, uyai kuno mazodai.
Asi izvozvo zvekuti vemabhizimisi vadaidzwe voudzwa nehurumende kuti vadzikise mitengo yezvinhu hazvisi kushanda here? Nekuti hurumende ka iri kuti zviri kushanda.
Izvozvo hazvina zvazvinotibatsira nokuti bhizimisi haisi cheriti, hakusi kungopa. Munhu wese ari mubhizimisi anoda kuti aite mari. Chimbozviona zvakadai zvipresi. Chomboti ndiwe une bhizimisi rako, uri kutengesa zvinhu zana. Ukatengesa zvinhu zana nemutengo wanhasi, iwe uchinyatsoziziva kuti nemutengo wanhasi mwedzi unouya handikwanisi kunotenga zvezvimwe zvinhu kuti ndiise mubhizimisi mangu. Zvechokwadika, kana uri munhu ane pfungwa dzakakwana dzekuita bhizinesi, unoisa purizi yekuti kukwanisa kuwana zvinhu zvako zana nekuraudza kwaunoenda kunotenga. Saka kwenguva ino ndo zviri kunyanya kunetsa.
Sachigaro wesangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Round Table uye vaive mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaOzil Bina vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya hanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Mamuka sei, vashamarari vose veStudio 7, nokutendai, nenhau dzenyu dzakachena. Dai pasina imi taingofa nekunyeperwa nenhepfenyuro dzemuno muZimbabwe. Saka tinokukurudzirai kuti rambai makadaro. Musasiye nhau dzechokwadi muchipinda mune dzenhema. Ndinoti kuvana veZimbabwe, teererai shoko rangu izvi. Wakateya musungo uchiti kuda kuteya Bharabhara kuti uzorarama mangwana, uchenjere kuteya nebhuru rako raunge uchitemba naro pamusha sezvakaita vanhu veZANU-PF. Vakavhotera ED vachifungidzira kuti vateya chakanaka, nyamba musungo wakazobata kusaidhi kwavo. Nhasi vochema vachiti kudii kuri wakaisa musungo uchiti zvikunakire. Nochema muchitii, chenjerai nguva inoteera. Ziva kuti zvandiri kuita hazvina njodzi here muupenyu hwangu. Voterai munhu ane upenyu hwenyu hwakanaka.
Studio 7, tinofara nechirongwa chamunotiunzira munyika yeZimbabwe, muchitoudza nhau dzinoitika munyika yeZimbabwe, uye zvitinotenda nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvamunotizivisa kuziva zvatinenge singaziva. Muri kutaura naye ndimadzikoba Abraham ndiri mukati menyika yeSouth Africa, Eastern Cape. Ndakufarisa nayo Charity, ndakufarisa mukosha muchikwana.
Mangwanani akanaka Studio 7. Ndinoda kukwazisa munin'ina wangu wandinaye pano anonzi Tanaka, ndichimhoresa munin'ina wangu zvakare anonzi Tribe uyo ari kubasa pamwe chete nemudzimai wake musingakanganwi kumhoresa mai vangu vari kwamutare kubocha kwamarange. Ndichivati makorokoto egoredzwa mama nevanin'ina vangu zvakare vari kwamutare vanoti Trevor, Augustini, Zoliswa and Zandile. Ndichiti kurai mugore ra2019 iri munyasha. makapasa here kuchikoro.
Avandi maita fadzo vari kubuyera wadiskistini unoraramwa zvakaoma zvinorwadza zvinonzwisa tsitsinho. Mvura hakuna, nzara yoga yoga.
Ini ndinonzi Tavona Zhou ndichibva kumberengwa, ndinoti makorokoto negore idzva taripinda zvakanaka ndiri muno muPretoria muSouth Africa. Ndinoshuvirawo kuti ndive munhu achashanda zvakanaka mugore rino, uyevo ndinoshuvirawo kuti tichange tichibatsirana navamwe vedu vari mukati meZimbabwe naivo vari kuAmerica mhiri yegungwa kuti tibudisewo zvakanaka. Ndatenda.
Maswera sei, maswera sei, vese vanoseshanda kuVOA. Notenda chaizvo nenhauza, munotipa dzakanaka chaizvo. Notenda kuti dai maramba makadaro. Ndinoitwa babanya, ndiri shofe, ndinodraivha motokari hombedzi dzinoenda kunze kwenyika. Notenda ndichiti dai maramba makadaro zvirongwa zvenyu zvoramba zvichienderera mberi. Chikushuvirai gore ra2019 rakanaka nevateereri vese veStudio 7. Nyaya yangu yandinayo ndeyekudraivha. Senuwo ndiri muindastry yekutyaira. Tine chichemo chatinacho chatikushaidza kuti tochiisa kunani. Dai mambotidedzerawo vanoona nezvekudraivha kumotokari, minister, either minister of transport and ziya anoona nezvemalicense kuti ndiyani. Nyaya yangu ndeyekuti munhu akatora class 2 nhasi anonzi anofanira kuzodraivha aane 5 years dzekuti adraivhe class 2 aita retest. Sei vakati iwo maclass 2 chete ndoanodraivha after 5 years maclass 4 tichitestwa nesemu mainspectors iwayo anotitesta, asi onzi rimwe class rinonzi iro riri special pakudi. Kana vachiti iwo retest gaitwe nemunhu wese, gaitwe kubva munhu atora class 3, class 4, class 5, class 2, class 1 zvifanane. Sei vachizvisiyanisa? Ina ndione kushanda kunoita retest, nekuti retest ikai haina kana chainosenza. Iwo dai vangavaita zvekuti kana da kuti vaimprove madraivhirwo anoitwa, vanhu vese gavaita defensive. Uyu mutemo wavakatiisira hausenze, ende chavari kuita vanhu ivava vari kutrai kudzikisira license redi isusu. Saka toda kuti ivovevoa Voice of America titungamirire ipapo, mutibatsire kuti tiwane watinotaura naye anomirira izvozvo vakaintroduca zveretest, tinyatsonzwa kuti chinangwa chavo ndechei. Maita henyu muve negore ra2019 rakanaka. Aiwa, ini ndiri paboda pagateway.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri wemunyori mukuru weUnited Nations muSomalia vaNicholas Hayson vakumbirwa nehurumende yeSomalia kuti vabude munyika iyi. VaHayson vari kupomerwa mhosva yekukanganisa mashandiro esangano ravo nekupindira muhurumende yeSomalia. Vashanyi muguta reAmerica reWashington DC vachawana dzimwe nzvimbo dzekuona dzine mukurumbira dzakavharwa nhasi nekuda pekumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Sangano rinorwira kuendeswa kwemikana mune zveupfumi kune vechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe rakaparurwa patsva neZuro muHarare riine chinangwa chekusimudzira vechidiki mune zveupfumi. Mutungamiri wesangano iri uye vari nhengo yevechidiki vebato rezano PF vaGodfrey Senengamu vanoti sangano iri vakariumba muna 2015 asi nekuda kwekusagadzikana kwakanga kwakaita zvinhu mubato rezano PF vakazomborisendeka parutivi. Vatsenengamo vanoti sangano ravo iri rinopindwa nemwana wese weZimbabwe sezvo risinei nezvemapato ezvematongerwo enyika uye risingatarisi kuti wabuda mumba mani. Ngatinzwei vachitsanangura.
Donzo redu seYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe nderekuona vechidiki vemuZimbabwe vachisimudzirwa maringe nezveupfumi vachizvisimudzirawo iwo pachavo.
Makatanga sangano iri muna 2015 asi tiri kunzwa kuti mari parura patsva. Chii chakachamboitika? Maa mamborimisa here?
Mushure mekunge tavamba sangano iri muna 2015 munoziva zvakanga zviri kuitika muZimbabwe maringe nezvematongero enyika kunyanya kusagadzikana kwakanga kuripo mubato rezano PF mazuva ekusvika mugore ra2017. Zvaiitika kubato iroro zvakati kanganisa nenzira yakakura zvikatimanikidzira kuti titadze kuramba tichipfuurira mberi nebasa redu, nekuti utungamiri hwakanga huripo mazuva aya hwaida kubvuta sangano iri kuti vagorishandisa kudivi ravo. Isu tikaramba tichitinewo sangano redu harinei nerimwe bato rezvematongero enyika kunyange tichibva kune mapato akasiyana-siyana semayouth hatidi kushandiswa nemapato ezvematongero enyika. Saka takaramba nekuramba kwatakaita vakabva va tikanganisa zvikatitadzisa kuramba tichishanda, ndokubva tambotora nguva yekugara pasi tichimirira kuti mukana wakanaka ugozouya. Saka nekuzopinda kwakaita hurumende itsva kubva muna 2017 taona sekuti mukata wakanaka wekuti tichimutsiridza basa redu rekuzvisimudzira sevechidiki.
Ndiani anokodzera kunge achipinda musangano iri uye chii chamunotarisa kuti munhu ave nhengo?
Isu sevechidiki takangotenderana kuti vanhu vese vane makore anobva pa15 vasati vasvitsa pamakore makumi mana kureva kuti vanosvika pa39 ndo vanhu vanotenderwa kunge vachitora zvidanho uye vachibatsirwa nesangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe. Sangano redu mavambira atakarita takarivamba tiri vechidiki vakasiyana. Saka zvekuzoti munhu unosarudza bato raunoda kutevera imwe nhau hatinei nayo, munhu paanouya achijoina Youth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe haatombobvunzwi kuti unobva kubato ripi, unotsigira zvipi. Chatinokoshesa chete ndechekuti uri mwana weZimbabwe ane kodzero yekusimudzirwa. Kana wauya kusangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe unosiya zvematongerwo enyika kumba kwenyu kana kubato kwenyu, tomboita zvekuzvisimudzira sevechidiki. Kana tapedza wadzoka kubato rako wochipfuurira mberi nemabasa ako ezvematongerwo enyika. Asi kana tasangana takadzidzisana kuti mumwe nemumwe anokatanura jasi rekubato kwake. Saka iri isangano rinobatanidza vechidiki vese vemuZimbabwe zvisinei nematongerwo enyika.
Zvirongwa zvipi vatsenengamu zvamakanangana nazvo kuti musimudzire vechidiki?
Urongwa hwatinawo hwakati wandei, asi umwe urongwa hwatiri kuda kumhanyisana nahwo izvozvizvi ndewekuti hurumende ipe mikana kune vechidiki kuti vakwanise kuita mabasa ebhizimusi naiyo hurumende, nekuti hurumende yedu inotaura kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe. Saka tinoti isu kana hurumende ichirevisa kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe, iyo ndiyo ngaive yekutanga kupa vechidiki vachomukana. Saka tine nhau dzatiri kumhanya nadzo dzekuti hurumende ipe mikana kumabasa akaita sekuchengetedzwa kwezvivakwa zvavo, masecurity tenders kune makambani evechidiki.
Vanga vari mutungamiri wesangano revechidiki reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe vaGodfrey Senengamo vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nhasi tiri kunzwa kubva kuna Takavira Kapikinyu, uyo akaita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7.
Gore rino ndandine mabhururu angu ndakasangana nemabhururu enyika dzakawanda, saka takaita mubatanidzwa tikafara tese, tikadya nekutamba nekunwa tiri pamwe chete nekupemberera gore dzva.
zvamuri kutarisirawo kunyika yedu yeZimbabwe 2019 uyu ndezvipi?
Chekutanga mukoma evhanzi nyaya yekuti dai nhamo dzangopera. Ndinoshuvirawo kuti vana venyika yangu yeZimbabwe dai vawanawo runyararo nerugare. Zvinhu zvafamba zvakanaka, kunyanya nyaya yeikonomi yezveupfumi. Iye zvino vanhu havana mabasa, vanhu vari kuita zvokuswera vakagara vakamirira mari yavo mumaraini mumabhengi, vachiswera vakamira mumaraini nedzimotokari vachitsvaga mafuta. Handione zviri zvinhu zvakanaka, asi ndinoshuvira kuti gore rino pamwe zvingaitawo nani zvingapere vanhu vasangana nenhamo dzakaita seidzi.
Ko ivowo vamwe vari munyika dzekunze kudai, mungavakurudzirawo kuti kudii tichitarisa kuti vari kumusha mazuva ano ndovaakutongochengetwa nevari kunze kuno kune maomero akaita zvinoiwayi?
Pavari kuno ndinokumbira hangu kuti ngavarambe vachichengeta mhuri dzavo, ngavasarase mwoyo. Asizve ndinofunga kuti ungava mukana wakanaka wekuti tikwanise kutanga kunyatsotaurirana nehurumende yedu iyi iriko kuti tione kuti tingavandudzisei zvinhu munyika. Uye hurumende ngaisaite sekuti yange isiri kuda kuteerera zviri kutaurwa nevanhu, nokuti yakundikana. Tiri kuona kuti vakundikana, tiri kuedza kuda kubatsira hurumende. Chiripo ndechekuti hatina kuvenga ivo, asi tinofarira tinoda nyika yedu. Tuda kuvaka nyika yedu, tichaenderera mberi tichida kuvaka nyika yedu isu sevana veZimbabwe. Tuda kuti tisangane zvakanaka, tisangane zvakanyanya, tiri pamwe chete tikwanise kuona kuti tingaite sei kubatsira nyika yedu yeZimbabwe. Uyezve tinoda kuti hurumende ive inoteererawo zvatinenge tichitaura.
Imimi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika kudai sekuno kwamuruku, zvii zvimwe zvamungaite zvinobatsira nyika yeZimbabwe? Zvamungati izvi ndo zvatingaitewo tiri kunze kuno kusimudzira nekubatsira Zimbabwe?
Chekutanga kukwanisa kutaura zvakanaka pamusoro penyika yedu, nokuti tikataura zvakashata pamusoro penyika yedu hapana anoda kuendako. Ndisu vanomirira Zimbabwe kuno kunze kwenyika, saka isu tinofanira kunge tichibatsirawo vanhu vada kuya kuzoshanya kuZimbabwe, tivaudzewo kuti nyika yakanaka vanokwanisa kushanya. Chechipiri ndechekuti tinokwanisawo kutanga mabhizimusi kumusha, tichitumirawo mari kumusha, tichitawo kuti vanhu vawanawo zvouviri nokukwanisa kuvaka mabasa.
Avo chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica muWashington DC, vatakawira kapikinyu vashaura naIvan Zininga weStudio 7. Yekambo tarisiro kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosiyira zororo ravo panzira vachidzokera kubasa kuti vabatsire mutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga panyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba. Vakuru vemabhizimusi vanoti hurumende inofanirwa kuregera vemabhanga vachikweretesa vemabhizimusi mari dzekunze. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichikuonekai vateereri, ndichitisangana zvakare manheru anhasi.